Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 18, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vechidiki voshambadzira mabasa avo emaoko pasi pechirongwa cheManicaland Youth Expo kwaMutare.
Amai Joyce Mujuru vodaidzwa kuchitungwidza nemugoverani vechidiki mubato ravo kuti vatsanangure chibvumirano chavakaita nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai.
Vezvematongerwo enyika votatsurana zvichitevera kusawirirana muparamende pabhiri rekomisheni yerunyararo nekugarisana zvakanaka.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vechidiki vemudunhu reManicaland vanoti vari kufara zvakanyanya nemukana wavari kuwana wekushambadzira mabasa avo emaoko pasi peManicaland Youth Expo iyo yave nemakore akati kuti ichiitwa kwaMutare. Mutorodo wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
ManicaLand Youth Expo inopa mukana vechidiki vose vemudunhu iri kuti vabudise pachena matarenda avo emabasa akasiyana-siyana anosanganisira zvivezwa, zvisonwa, zvirimwa nezvimwe zvakadaro kuti vawane vatengi nekuzvisimudzira muupenyu. Murimi wemabhanana kuHonde Valley kunyanga vakindidziwire vanoti kuuya kwavo kuno kwaMutare kunovapa mukana wekuti vashambadzire zvirimwa zvavo kuvatengi uye kuwanawo dzimwe njere mukurima. Dzimwembesa dzinowanisa pundutso.
Ya iri kutibatsira panhau yokuti izvozvi tiri kuona macustomers ada kuti zama kuti simudzirawo kutenga mabhanana vapa nesari paiyo bhanana racho wada kudya kuita chikafu. Ndiyo nyaya hombe yatiri kuona yatibatsira stere.
Mugari wekumani silinda kuchipinge vachiita basa rekuweridha simbi vachigadzira zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvigayo, mapadza nezvimwewo vaFilimon Stole. Avo vane workshop inozivikanwa nerekuti Bakara kuchipinge vanoti vanoda rubatsiro rwenzvimbo yokushandira yakasununguka uye mari yekutenga zvimwe zvekuti vanyatsoita mabasa avo neunyanzvi.
Handisanida kuona mukana wekubatsirwa kutanga kupinda muExpo. Asi ndingada kubatsirwa ndomeshina nemari nemetini nekuti ndidi ndishandise nenzvimbo yeyouth yekwedu Mount Silinda Chipinge. Tibatsirwewo nenzvimbo yekuti tiworkshop mayouth tishande nesimba tisupplywe mitini yatinonga tichida.
Muzvare Shelly Ngomu vabvawo kwaCheche kuti vazoratidza zvinhu zvavo zvekusona. Muzvare Ngomo vanoti kuuya kwavo kuno kuYouth Expo kunovabatsira kuti vadzidze zvakawanda.
Unoo zvevamwe ndopaona unoti apa ndofanira kugadzirisa pandofanira kudai nezvekurejista makambani zvekutaurwa zvirejista makambani tatisa zvizivi. Nekuti tauya kuno kuti akuchitaurwa zvirejista makambani itaiwa mainsurance policies sematela munoitawo ema$7 ema$6 emari dzemunodi dzamunokwanisa sezvatinouya wabatsirikana nazvo nekutongoonawo zvimwe zvinoitawo vana vevamwe zvakatongosiyana-siyana zvatisingaitiwo isusu.
VaBernard Matongo vanoti vabva kuManica Bridge uye vachiita zvekuumba mhuka pamwe nekuveza zvakasiyana-siyana. VaMatongo vanoti vanoda kukwenenzvera mabasa avo sezvo vachisanganawo nenyanzvi uye navanachipanga mazano. Mukomana wechidiki Tatenda Mudariki anoti Expo iyi inosimudzira vanhu vakaita saiye.
Vanhu vari kufara zvikuru chaizvo vachiona mastovhe datinogadzira aya. Zvatiri kuita iyi ndiyo yatinoti iyo Zim Asset. Tinogadzira from scratch kutanga kuti 1 uyezve vanhu vazhinji vari kuzviona tichigadzira masova vari kufara chaizvo. Takambobatsirwa nedona reEnvironment Africa rikatibatsira nemari yaratipa rekugadzira mamwe masova kuti tipe vanhu, nekuti nyaya inenge iripo ndeyekuti masova edu atinogadzira anoshanda nemasodas. Hatidi kuti vanhu vateme miti dzemusango vachishandisa kupisa kuti vaone kubika asi kuti masawdust ndo vatinofanira kushandisa emiti dzedu dzatinorimwa
mumashoko awe kuvhura chiitiko chanhasi gurukota rinomirira dunhu remanikaland muzvare mandichimene vakurudzira vechidiki ava pamberi pegurukota revechidiki vapatrick zhiwawo kuti vashandire maitiro avo mumabasa avo sezvo riri bhizinesi rakazvimirira vazhiwawo vakurudzirawo vechidiki kuramba vakashinga kudzimara vasvika pavanotarisira vechidiki vangangosvika zana nemakumi mashanu vange vachishambadza zvinhu zvavo zvichienzaniswa nezana negumi vakapinda muchirongwa ichi gore rapera chirongwa chemanikaland youth expo chinopera mangwana ndakamirira studio 7 vamutare ndini loida moyo
kanzuro yeHarare yabatana nesangano reUnited Nations Population Fund pamwe nereInternational Labour Organization mukuvaka kirinika mumusha weHopley Farm pamwe nenzvimbo ichashandiswa nevechidiki mukusimudzira upenyu hwavo. Urongwa hwekuvaka uhwu hwaumba mabasa kuvagari vemunzvimbo iyi vanodarika zana nemakumi mashanu. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vekuHopley vati chirongwa ichi chiri kushandura upenyu hwavo. Vechidiki vemunzvimbo yeHopley pamwe nemadzimai echidiki ndivo vari kuvaka zvivakwa zvitsva izvi vachibhadharwa mari. Mugari wemuHopley Muzvare Rumbidzai Gwanzura vanoti vanofara zvikuru sezvo pamusoro pekuwana basa pari zvino vakawana zvidzidzo zveplumbing izvo zvichavabetsera mukuwana raramo.
Ayo project ndinofara kwazvo zvikuru kuti yatibatsira takuwanawo chekuita hatichaswere tichifamba maraini uyezve hatichaswere chekupfeka nechekudya ndakutogonawo kureya dren kuisawo mapaipi kugadzirawo system ndinoita plumbing ndinofara because izvezvi ndakutokwanisa kutoreyawo mapaipi kucherawo dren kuisawo system mapani kuita sei zvinhu zvakandibatsira zvikuru kwazvo.
Izvi zvatsigirwawo nakuda kwashejusaka uyo atiwo pamusoro pemikana yemabasa utano hwavo huchange hwachengetedzeka sezvo vanenge vava nekirinika munharaunda yavo.
Ini ndiri kufara nechirongwa chatakaunzirwa kuHopley chekuti tida kuvaka kliniki yedu necenta yedu ichatibatsira kuti tichange takurapirwa padhuze tisingarapirwe kure plus takaonawo mabasa. Ini ndiri single lady handina murume and handina anondibatsira mukurarama kwangu but ndakazoonawo basa ndakuitawo zvekuvaka zvakanaka.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa munyaya dzekurwisa HIV muUNFPA amai Deb Mahanish vanoti vechidiki vazhinji kunzvimbo dzakadai seHopley vanga vasisina tarisiro yeupenyu sezvo kusina mabasa. Amai Hanish vanoti vakaona zvichibatsira kuti pamusoro pekupa vagari veHopley kirinika neyouth center vavapewo mikana yekushanda sezvo munyika mabasa asiri kuwanikwa.
By linking the infrastructure with the approach that goes beyond
takabatanidza kuvakwa kwechipatara nekuwanisa vagari chouviri pamwe nekuti vadzidziswe mabasa emaoko kuti vave neramangwana rakajeka. Vechidiki vazhinji vanga vasisina tariro kana kuziva zvekuita, havana mabasa kana zvekuita muupenyu. Vamwe vanokwanisa kukunda asi vamwewo vanoda rubatsiro kuti vabude muurombo, zvinova zvakatisunda seUNFPA kuti tibatsire muHopley muno.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reInternational Labour Organization vaOut of Us chinomwe vanoti ILO inobatsira muzvirongwa zvinosimidzira misha inogara veruzhinji.
ILO tinopinda muzvirongwa zvakadai kuti tikwanise kuvandudza upenyu hwemacommunities zvikuru sei macommunities ane vechidiki vakawanda kana madzimai vanenge vasina mabasa.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti kuwana rubatsiro kumasangano akazvimiririra kuri kurerutsa mitoro yekanzuru. Dr. Chonzi vanotiwo vafadzwa zvikuru kuti pamusoro pekirinika iri kuvakwa iyi pachange paine nzvimbo yekuti vechidiki vadzidzirewo mabasa emaoko pamwe neimba yekuverengera.
Sezvakaita HOPLY inei nzvimbo ichine zvakawanda zvekuti vanotengeswa fodya kunoitwa zvakawanda vanhu tinoda kubvisa vana muzvinhu zvinenge zvinozovanetsa kumberi. Saka tiri kuti kana vachinge vabva kuzvikoro vanowana zvekuita. Payouth center ipapo panenge paine library, panenge paine computer room, panenge paine zvekudzidzira zvekusona nezvekubika. Vamwe vacho kana vakutobika vanenge vakuuyawo muchipatara vachipa varwere vachivabika vachivatengesa. Saka munhu wese anenge aine chekuita uyezve anenge achikwanisa kuwanawo chekurarama nacho.
Vanhu vakazvigarisa kunzvimbo yeHopley panguva dzehondo yeminda, asi ruzhinji rwevanhu rwakazopinda muHopley mushure mekupasirwa dzimba nehurumende pasi pechirongwa cheOperation Murambatsvina. Nzvimbo yaina zvipatara, migwagwa uye nemvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vechidiki mubato reNational People's Party mudunhu reHarare vanoti vakakoka vakafanobata chigaro chemutungamiri webato ravo amai Joyce Mujuru kuti vange vachitaura pamusangano wavachaita nemugovera mumusha wechitungwiza. Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muboka revechidiki mudunhu reHarare vaShoni Hamandishe vanoti amai Mujuru vanotarisirwa kutsanangura pamusoro pechibvumirano chekushanda pamwe chete chavakanyorerana nemutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai. VaHamandishe vanoti amai Mujuru vachatorawo zvakare mukana uyu kukurudzira vanhu zvikuru vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya. Vanoti musangano uyu uchaitirwa panhandare yemacheke muSt Mary's kubva nenguva dzegumi mangwanani. Mapurisa anonzi akaziviswawo zvakare. Ngatinzwei hurukuro yataita navaHamandishe.
Tiri kutarisira kuti president vedu vachatsanangura vagari vemuchitungwiza pamusoro pedocument ravakasaina pamwe chete navaMorgan Tsvangirai rememorandum of understanding. Vachazivisa vanhu position yedu isu semusangano kuti tiripo pahurukuro dzecoalition and hatisi kudzokera kumasure. Tiri kutokurudzira kuti vana veZimbabwe tibatane besides our political affiliations, iko zvino nguva yatava yaakuda kuti tese tibatane tiite chirwirangwe kuti tidzise mhuka inonzi ZANU-PF.
Asiwo imi sevechidiki munoona sei zvibvumirano zviri kunyorwa izvi?
Isu sevechidiki our position mubato reNational People's Party tiri kutsigira zvakanyanyisa kuti vatungamiri vedu vakuru vabatane nokuda kwekuti tine nguva duku yekuti tidzidze zvimwe zvinhu zvakawanda kubva kwavari. Nekuti tikacherechedza kuti Dr. Mujuru vanga vari muZANU-PF, vaTsvangirai vari kuopposition nguva yapfuura yose ivei vachirwisa, vane experience yavainayo Dr. Mujuru yatinofanira kuti tidzidze kubva kwavari. VaTsvangirai zvakare vane experience yavainayo. Saka tiri kutokurudzira kuti vatungamiri vedu vakabatana vakataura with one voice, isu sevechidiki zvinotibatsira kuti experience yavainayo iyoyo tikaitora tikatanga kuimplementawo isusu. Isu tine dzinotemwa dzichibuda ropa zvinogona kutibatsira kuti tigova vatungamiri vakanaka.
Tinomboona vemapato ezvematongerwo enyika muchiita dambudziko rekuita misangano muchizomiswa nemapurisa. Imi makagadzirisana here nemapurisa pamusangano?
Hongu, musangano watiri kutaura nezvawo waifanira kunge wakaitwa svondo rapfuura, then ndokubva tadziviswa namapurisa tichinzi kune gamba raivigwa. Saka isu semusangano takarespekta izvozvo ndokubva tapuwa zuva remugovera. Saka musangano uri kupfuurira mberi.
Avanga vari munyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko muboka revechidiki mubato reNPP mudunhu reHarare vaShoni Hamandishe vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepenyu revanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare repamusoro-soro reUnited Nations ratonga kuti Pakistan isaurayemuto wekuIndia uye akawanikwa aine mhosva yekusora pamwe nekuita zveugandanga. Dare reInternational Court of Justice rabvumirana nhasi kuti Kulbhushan Jadhav afanirwe kuurayiwa kusvika panzwikwa zvichabuda munyaya yakakwidzwa neIndia ichipomera Pakistan mhosva yekutyora kodzero dzaJadhav nekumurambidza kuve nemagweta paakasungwa gore rapera.
Mutungamiri weBrazil vaMichel Temer varamba mashoko aburitswa nerimwe bepanhau ekuti vakabvumidza kubhadharwa kwemumwe aiva nhengo yedare reparamende ari muusungwa sevhara muromo panyaya yehuori iri kuperefetwa.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vashoropodza kuumbwa kwekomiti ichaongorora kudyidzana kwechikwata chaivatsvagira rutsigiro mutsarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rapera neRussia, vachiti uku ndiko kupomwa uroyi kwemunhu wezvematongerwo enyika kwemhando yepamusorosoro kusati kwamboonekwa munhoroondo yeAmerica.
Dare reparamende ratanga kuzeya bhiri remutemo weNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. Bhiri remutemo uyu rakanangana nekupodza maronda nekuregererana panyaya yegukura hundi nedzimwe mhirichonga dzezvematongerwo enyika dzakaitika munyika. Asi pave kutopera makore mana kubva pakatambirwa bumbiro idzva pasina chabuda, kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti zvose zvinoda kuitwa pabhiri iri zvipetwe mumakore gumi. Izvo zvinoreva kuti mutemo uyu waifanira kunge wavapo muna 2015. Pave kuitawo kukandirana makobvu nematete pakati penhengo dzedare reparamende dzezanupf nedzemdc inotungamirwa navamogen tsvangirai.
Nyaya dziri kunetsa dzinonzi dzinosanganisira kuripa vakaponderwa kana kukuwadzirwa hama uye nyaya yekuti vari kupomerwa mhosva voregererwa sei. Vakawanda mubato rezanupf vari kuda kuti nyaya yegukura hundi isazeyiwe sezvo kuri kuvhura mavanga anga apora. Asi veMDC vanoti nyaya dzose dzinofanira kuzeyiwa padare vanhu vopiwa mukana wekutaura zvavanofunga nezvavanoda. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezvekupodzwa kwemaronda vaPelekezela Mpoko ndo vari kutungamira chirongwa chekuti mutemo uyu udzikwe.
Vampoko vakaudza dare reparamende nezuro pavakatura bhiri iri kuti pane kusanzwisisa pane zvinoda kuitwa asi vakati zvichazojeka mune ramangwana. Mukuzeya nyaya iyi tabata nhengo yezanupf uye vari sachigaro wekomiti yezvemitemo vaziyambi ziyambi pamwe nenhengo yemdct inomirira Bulawayo East mudare reparamende muzvare Tabita Kumalo. Totanga kunzwa kubva kuna muzvare Kumalo.
National Peace and Reconciliation tinoida Honorable Ziyambi nemhaka yokuti tine vanhu vakazara mumapit toilet ama dzedu, vamwe vakapinzwa mumamaini vakapfiramo, vamwe vakachererwa makuva musango. Endi pachivanhu chedu zvakakosha kuti mutumbi yavo tonoifugunyura yonovigwa patsva. Kumashonaland tombonzwa kwafugunyura zvitunha zvehondo tanovaviga zvakanaka tazodini tazodini. Muno mumatebhelen ndikangodaro chete rajere
ndaitinzwe Honorable Ziyambi.
Dambudziko rataita nderekuti tine vamwe vekunze vasinganzwisise kuti hondo dzedu dzemuno dzakapera nekutaurirana pakasainiranwa. Ini pandiri panapa ndine baba veshamwari yangu vainzi vaSimunyu, ndairara padhuze pabhedhi panext pake 1982 tiri kuchikoro. Vakaurawa kumusengezi nemadistance 1980 takaita negotiated settlement. Taita izvozvo zobva kwaitwa policy of reconciliation. Kana makudzokera kumashure, you are now revisiting the agreement and opening it up. There is a huge debate between justice and peace.
Saka izvi zvakureva kuti inini muri kuramba this commission nemhaka yokuti hamusi kuda kupodza zvironda zvegukura hundi. Agreement settlement yamuri kutaura iyi ndeyakaine zano nezapo, handiti ka ipapa hamuna kutaura nyaya yokuti masurvivors egukura hundi mwoadii. President venyika vakataura kuti it was a moment of madness. Surely kana ati iye it was a moment of madness. Madness iye ayo wabazi yambere kandi president. Pamama achitaura ndandaka nyarara wani. Honorable ayo wa msadaro honorable.
Honorable ziambere ya pezise.
President Robert Mugabe vakati iwo. The Kukura Hutu was a moment of madness. Where the government is an UPF yaga deploy a masoja. Umatebele nguura ya vani. Defenseless people. Pachikaranga ukaura ya munu kwenye kumashona lendi koko. Mukaura ya munu even muna 1947. Ngozi yacho ino uya kumba. Yope za zinza rese kusuka maripa.
Honorable Ziyambi chipinda itins.
Honorable Kumalo wataura kuti. Kune vanu wali innocent wakafa.
Yes.
Panoitika hondo pese, regandi kupei scenario yeku Syria, ino Syriris, vanhu vari kunyanyisa kufa, ma civilians. Pakaita ma dissidents. Ma dissidents acho aitoziva, kuti because vapinda musangu, pachaita ma casualty, ema civilians. Inini ndiri kuti, kutaurirana, hakuna kushata, handisi kuramba izvozvo. But ndiri kuti, the context ya zviri kuuya nazvo, yekuti, ino bayanzi peace and reconciliation yo bayanzi kunofanira kuzoitwa justice kozo di zvimwe zvatakuvhura hazvina maturo vanhu vanobva vatora mashoko akataurwa nemukuru wenyika yekuti yanga iri moment of madness. It was the moment of madness from both sides. We agreed kuti zvatiri kuita izvi upenzi
hondo kana muchiti manga mune hondo handizvo honorable Ziyambi. Kuti kana muchiti hondo kuSyria hurumende iri kurwa ne ICC yacho iyo. Kumatebeleland tanga tisina pfutiso. Takangomuka makuseni chete tikaona shoulder to shoulder mabarete red. Masoja akatirana neKorea vakaunzwa kuno kumatebeleland.
Masoja akaenda in response yekuti kune conflict yanga iriko vane vanhu vari kutsvaka.
Vipi Munangaga addressed the people akati iye masoja aya ma North Korea ya maka trainer EDDT mandevere makokorochi anditi saka inini mvunzo wangu ndio kuti sei asina kuti North Korea trained soldiers EDDT ma dissident makokorochi takanzi tiri makokorochi izvizvo. We must be eliminated. Go and check the answer to volume 16, comrade. In Ziyambi, all this is documented.
Ngavambo pinde vaZiyambi tipete nyaya yedu vaZiyambi.
Kana pane vanhu vakadzidzisa vanhu unity muno, including the opposition, it is ZANU PF.
Avo vanga vari nengo ye ZANU PF va Ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yemDC team dare reparamende inomirira Bulawayo East muzvare Tabita Kumalo avanga vari parunare kuBulawayo.
Munhau dzemitambo totanga nekutarisa zvaitika nhasi munyaya dzenhabvu. Mutambo we Premier Soccer League watambirwa munyamunga stadium kukariba nhasi. ZPC Kariba yakunda Capes United 2-1. Kwoti mumwe mutambo uchiri pakati uri kutambwa pakati peDynamos neBlack Rhinos muRufaro achiri mangange 0-0.
Vanofarura nhabvu semutambo wekuvaraidza vanoti vari kukonzera mhirizhonga kumitambo vanofanira kukandwa mujeri kuitira kupedza nyonga yanetsa mutambo uyu kwete kuripisa zvikwata chete. Mutorero wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Veruzhinji havachauya nemhuri dzavo kumitambo yenhabvu yepamusorosoro yePremier Soccer League nemhaka yekutya mhirizhonga iyo yaramba kupera. Gore rega rega vePremier Soccer League vari kubvisisa zvikwata mari yakawanda nemhaka yemhosva dzevatsigiri vavo avo vari kukanda zvinokuvadza munhandare. Asi kuripisa zvikwata izvi zvaramba kupedza dambudziko iri. Svondo rapera, mutambo pakati peHighlanders neDynamos wakagumira munzira mushure mekunge vatsigiri veHighlanders vakanda zvinokuvadza munhandare vachigunun'una kuti mutevedzeri wemubati wepembe vaThomas Kusosa vaivasiri kubata basa ravo zvaiva fadza. Aka kaveke chipiri gore rino vateviri vebhoso vachikanda zvinokuvadza munhandare. Mwedzi wapera, vatambi veshabani main vakatadza kubuda munhandare yebaba fields ii. Mushure mekunge vateviri vebhoso ava vakanda zvinokuvadza kuchikwata ichi apo Shabani yakarova Highlanders 1-0. Vanotevera zvemutambo wenhabvu vanoti nyaya iyi haina kunyatsosimudzirwa nekuti chikwata cheShabani Main chikwata chidiki diki munhabvu yemuZimbabwe. Kunyange hazvo Highlanders yashevedzwa pamberi pedare rinotonga mhosva muPremier Soccer League nemhaka yezvakaitika svondo rapera, aimbotambira Black Aces Football Club vatedzidzuwa vanoti izvi hazvisi kuzopedza nyonga nyonga nekuti vari kukonzera mhirizhonga vacho hapana zvavari kuitwa.
Kutongwa kuitwa zvikwata izvi hakuna zvazvirikubatsira nenyaya yekuti vanhu vacho vari kuita mhirizhonga havasi kupiwa macharges. Kuru kunofanirwa kutongwa vacho vari kuita mhirizhonga kwete zvikwata.
Vadzuwa havasi vega mumafungiro aya sezvo vateveri venhabvu vakawanda vari kuti honye dziri kukonzera mhirizhonga mumitambo hadzisi kurwadzikana nekuti zvikwata ndizvo zviri kutongwa nemhaka yemaitiro avo ivo vachisiyiwa vakadaro. Vanoti ivo vamwe vevari kukonzera bongozozo ava havatombozivikanwa kuzvikwata izvi zvekuti hazvisi nyore kuti vakwanise kutaura navo kuti varegedze maitiro avo. Chokwadi ndechekuti kwave kufanirwa kutorwa matanho makukutu kusati kwakuvara zvakaipisisa kana kufa kwevanhu mudzinhandare dzenhabvu. Asi pari zvino vemhuri yenhabvu vakamirira kunzwa kuti vePremier Soccer League vachafambisa sei nyaya yezvakaitika kuBaba Fields Stadium nemusi wechipiri apo Highlanders ichamiswa pamberi pedare regungano renhabvu iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa urongwa hwevanhukadzi hwekukurudzirana kuti vanonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Kambonzwisa chete Sean Timba kubva kuna Suleiman Chibetu tapata svika kumagumo echirongwa chedu sezongo idea pera regatimbotarisa musoro inawo zvakare.
Vechidiki voshambadzira mabasa avo emaoko pasi pechirongwa cheManicaland Youth Expo kwaMutare.
Amai Joyce Mujuru vodaidzwa kuchitungwiza nemugovera nevechidiki vebato ravo kuti vatsanangure chibvumirano chavakaita nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai.
Vezvematongerwo enyika votatsurana zvichitevera kusavirirana muparamende pabhiri rekomisheni yerunyararo nekugarisana zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Toksiyai mina, ndinga Milinkomo naChris Gande munhau dzechindebele.